mazana nemazana evagari vange vachimba nziyo dzeondo yerusununguko uye vaine zvinyorwa zvekunyomba vakuru vekanzuru apo vange vachiratidzira vari pamuzinda wekanzuru yacho vagari ava vafiga gedhi rekanzuru kubva mangwanani kusvika masikati vagari ava vari kunyunyuta nenyaya yekuti vakavharirwa magetsi nemvura vasina kuziviswa zvimwe zvezvinyorwa izvi zvange zvakanzi rap in darkness is our right to have electricity magetsi kuvanhu today vanhu vesa kubva taneta tirivo vanhu finance director must go amai elizabeth chaguma chii vanoti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzava kuwanda zvichitevera kuvharwa kwemagetsi
kwamazamo mumatidho tazwira mazamo usiku mudima takatobatwa manheru zamo rangu taguma ndizvo tinochichemo
mumwe wevange vachiratidzira vaedward mutendi vanoti mari yechikwereti chavanonzi vanacho nekanzuru chemadhora mamiriyoni mashanu manyepo
mari iri kuti tine chikwereti che5 miriyoni but isusu hatina chikwereti chakasvika ikoko dzimba dzatiri kugara hadzina mvura hadzina matoilets unofamba 1 kilometer kuenda kutoilet uye dzimba dzekanzuro dzacho hadzine maburi dziri kutonaya asi mari ari kuti varingoramba vachida zvakakwana toda kuona world cup
vati nashe pachedu vanoti zvichitevera kuvharwa kwemagetsi munharaunda mavo uye nemudzimba vanhu vava kupara mhosva sezvo panenge pasina anovaona
asi nyaya yemagetsi makraimu ekubirwa nerip mudzimba umu haanyanya even matoilets patinogara vanhu vekanzuro havasi kukwanisa kugedza matoilets vane 5 years tisika tichigeza matoilets tega uyezve magetsi acho anongoenda ongoenda kumabhuloku kuti ane 2 years tisina magetsi saka magetsi akabva kuya manje manje apa 2016 izvozvi so tachibva futi tega magetsi acho tabhadhara futi tega but akanga ataura kuti achadzikisira mabills but havana kudzikisira
Whiteson Dube veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vanoti kanzuro inofanirwa kunzwisisa kuti vanhu vakawanda vari kuomerwa neupenyu sezvo vazhinji vari kurarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi acho akavharwa
Uyandastendi kuti vanhu vakambozama kuda kuedza kutaurira kuita nhaurirano nemutare city council asi zvinezvi pane vhiki nezvinoraudzira pasina chati chafamba vazhinji vevanhu ava vanoita mabasa ekuzvi vanozviitira mabasa avo vamwe vanoita mafrizits vamwe maice loli vamwe vanobheka masamusa nezvimwe zvichienda zvakadaro vachinotengesa kumusika ndipo panobva mari yavo yekuti vakwanise kubhadhara renti kukanzuro kana kuti vakwanise kuendesawo vana kuchikoro so you can only imagine kuti munhu upenyu kana kuti raramo yega yaanoziva akutadza kuita for more than a week mhuri hadzichadyi vana vakudzingwa kuzvikoro iyo kanzuro yacho yakuda mari yayo yemarent house but zvinoraramisa vanhu avo hasikwanisa kuenderera mberi nekuti magetsi hapana
mutauriri weguta remutare vaspren mutiwi vanoti kanzuro iri kunetseka kuwana mari yechikwereti isiri kubhadharwa nevagari saka ikasatora danho hapana chainowana vamutuvi vanoti vagari vane mari yechikwereti inosvika madhora mamiriyoni mashanu uye havazi kuratidza chido kana shungu dzekubvisa mari iyi asi gweta rinoshanda nesangano rezimbabwe lawyers for human rights vapasimonya kureba vanoti kanzuro kana ani zvake haana kodzero yekuvharira vagari mvura kana pasina mvumo inopiwa nematare dzimosva sezvo mvura iri kodzero yemunhu wose ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo